ndi ni Marvelous Mhlanganya huye ndi chiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chishanu jita 7-2018. Kuramwa mabasa kwa wana chiremba kuende rambiri wa mwivashandi vemuji patara vachikanda oma paza avo pasi vachiti varu kutsigira kuramwa mabasa kwa wana chiremba. Vanhu voita muonero wakasiyana siyana pazvirango zvakatenderwa vakuru vakuru muhurumende pamwe nemubato rezanopf nehurumende yeAmerica. Madzimai ebato reMDC inotungamirwa navanelson Chamisa oparura urongwa hwekucherechedza kushungurudzwa kwevanhukadzi munyika. Hurumende yodzosera mapurisa mumigwagwa ichiti mapurisa aya achange ari mumigwagwa senzira yekudzivirira tsaona munguva yezororo rekisimusi negore idzva. Vatsigiri vemutambo wenhabvu vakawanda vanoti vari kutarisira mutambi weFC Platinum Rodwell Chinyengetere kuti ndiye achatambizwa mukombe weCastle Soccer Star of the Year nemari inoita iyo zviuru zvishanu zvemadhora pamabiko ari kuitwa Harare nhasi manheru. Muchirongwa cheLivetalk na8pm tiri kutarisa gakava riri kubuda panyaya yezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende pamwe nemuzanopf izvo vamwe vanoti zviri kuuraya mabhizinesi pamwe nekuomesera veruzhinji. Kana muchida kupindawo muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne 15460kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai vamane shamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.